Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhinda ukwe kuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze, kunyanya kuSouth Africa neBotswana, vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino. Vamwe vemabhazi akaita semuZanzi Express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku1500 rand pamunhu, vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo. Kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo, zvekuti mapurisa, vasori nevemabhazi nevebazi reZimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze, vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rokuenda kumusha kuChiredzi kubva kuPretoria, vaBonita Reva.
Nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji. Panopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga. Hatinyanyi kufara sereki nezvavari kutiitira. Izvi zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro. Mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku, especially kumabhazi, inobva mu600 kana mu700 ienda by 2.
Kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino?
Kumabhodha baba, tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma, vanotanga kumbodzibatiridza kumboti dzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya, vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita, vanotanga kupota vachinetsa vanhu handi vanenge vachiona vachakaita vashoma. Saka vanenge vachivanetsa kuti mari vachivatorera mari. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo, vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake. Kana asina bepa, ane bepa, zvinenge zvangofanana.
Asiwoka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe, panofamba sei papa?
VaZininga, ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganeteki nekufamba. Vanhu vanotodzokera, munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa unotongofamba kutopfuura uya une pasipoti, because une pasipoti unenge achitobatiridzwa sitereki. Saka asi vasina passport sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba because uri ndo wandiri kuona wakanyanya sere
matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu
shuwa tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha unokwanisa kutonzi ndatosvikira pano dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi tinosangana nezvinhu zvakawanda vaziningi kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori namwari
tipendere zvedu ini kumusha ndekupi kwamuri kuenda
kumusha ndinobva kuchiredzi haiwa tinofamba zvedu takawanda asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko ndinoenda nema city to city muno mujoni ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno mupitori ndoburuka mulois ndotora tekisi ndoenda zvangu dambudziko ndive ireri rokuti vanodhura stereki vaakudhura nyaya dzekrisimasi vaakuchibatira pasi chaizvo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vanogara kupretoria kusouth africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi vaboni tareva nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa mibhedha nezvimwe Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera
mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare
chinoita kuti kudaro manje inyaya yenhamo hai nhamo nhamo yakaita tiite zvizvi sanga zvichafanira mutengo wakadzika zvichafanda asina kana mariba saka taongoita supergrond
vamalvin kanyatsa vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vati vanogadzira masofa vari paglenview area 8 vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso
ndandifunda kuti ndite basa nechekuti zvese zvinotariswa muupenyuwo maparticulars madrivers license mashini woparata tinawo but mabasa achona hakuna saka takatozoona kuti kutengesa kunenge kuri nani because vakaregedza kudaro mhuri inofane nzara kumba ini muno mundogadzira masofa nekutengesa mafomu rabha muri kuonayo ndo wandei ndichitengesa muno mucomplex
asi vatawanda mugwagwa vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata vanotenga vave vashoma
izvozvi zvinhu zvakakoma kwazvi zvakaita ndokuti izvozvi nyika yese yangoomerwa saka zvinhu kana zvakaoma kune vanhuwo nyato vanhu vavo ndovanotoya nemari vachitipawo kuno saka ndo challenge yanetingonayo chete kuti zvangoomawo munyika obvious kunoku zvinotongooma
havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu sezvo vamwe vakaita saamai tendai murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri
murume wangu ndiaita zvefemicha then inobva azondidzidzisa kuita basa iri iye awana rimwe basa ndomatangira ndakaita basa iri nobva ndadzidziswa basa iri paakaona ndakurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini sofa ndine vana 5 asi sofa vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza nebasa iroro
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure
zvinoratidza kuti chekutanga vana vezimbabwe shungu dzekushanda vanadzo asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda nekuti tikatarisa tichaona kuti mabasa acho havari kuita havana mari chino yavari kuwana saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi
gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika amai Monica Mutsvangwa vati vechidiki vari mumabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti masavings and credit cooperatives SACCOs aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretesana pachezvavo
bhanga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yezimbabwe havana mabasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwe here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Yabva zvanyanya kutiitira zvakanaka because takapendedza zuva repasi rose uyezve rinocerebrate pamahuman rights. Teisimo students website taka tine maprogram maviri akatsanangurika vamwe anga ari online kwaekutanga yanga iri kuchichururiza. Patanga takabatana nesangano rede yaapostolic women empowerment trust neinonzi girls women empowerment trust yazvakare. Saka taka tiri maorganization matatu anga atichirekedza zuva iri tiri pamwe chete. Tanga tichitarisa kodzero vanasikana nemadzimai dzakamira sei uyezve ndisati mamembers vedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisa nazvo nemhirizhonga patinosangana nadzo sevasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare muno. Saka iyi programu tatakabatana nemasangano matatu mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Peers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri foma organization yanga ari muconsortium tichisapotwa nesangano reSouth Africa Trust noranga tichisapota chirongwa chati ati nachikomemorata the International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare 15th of 8th Zimbabwe Veterans.
Zvii zvanga zviri kunyanyozewa pachitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa ne zvakanga tiinazvo pamaevents mairanda taura nezvavo tanga tinyaya kutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo nekuti vanga vachiti ehe tinocherekedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights hatinase kuti kodzero dziri kuchorwa zvakanyanya maringe nevanasikana nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya ndomhirishonga yanyanya kutekeshera muno muzimbabwe nenyaya yekuti tanga tiona kuti zimbabwe kunyange yanga yaisa mutemo yawandudza wezveage of consent wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei uyezve rubatsiro rwuri rwavakasangana naro ataona kuti vana ava vari kushungurudza kudzika nenyaya yatingati pachirungu mental health nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kutatwa nemazvo dzinoita sekuti dzinotsikinwa dzinoita sekuti kurezve wezvemutemo dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Zvekuchichingurudza tinga tine chidiki nemadzimai aya sangano rechimwe remapostori vachiratidza zvinhu zvavari kuga kumaringe nekutoti GBV vari kuona sekuti wamadzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira atinoti maproducts mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezveupfumi munharaunda dzavagiri. Mamwe maprogramu anga achiitika online patanga tichitumira mameseji padande mutande kuti ezvino nyaya iri kunyaya kunetsa kunoku inyaya yecorruption zvakare ino mhirizhonga iri kuitika iyi yatinoti extortion nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga wandipa mari ende hazvisiyo sangano nenyaya yekuti zvinobva chete hanyaya yekuti kana uchitora accommodation pachikoro unowanikwa uchisangana nedambudziko rekunzi tinoita zvepabonde kuti uwane accommodation chimwoni zvekuti kana kuti uwane nzvimbo pachikoro inyaya dzanga dzichingotaurika idzodzo tinenge uchiuwana nemhirizhonga yekunzi changa wandida.
Muri kushanda here nehurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya euori awanikwe iwo achigadziriswa?
Ndinoda kutenda sangano rezasi nofunondira kuritenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rakuda pachena riri kunyanya kutofamba nemasanga na kete sema civil society organization. Changa tini na urami. Takawanda ni nao during the 16 days of activism news. Wachini yao pate na wachini ni ya kino information ni knowledge. Yegi zoviti kana nyaya tini zaka kwa the world. Iyo se zaki wano pinda kato wano pinda tira sei. Nibiga kutina kirungwa kutu watu bata o izi ni maya teachari inku institutions. Kutu wako wanchi nyaya kutarisha uwori. Kutu kika ushibata maksibili. Ili wachini yao pate na kutaiwa. Kutu tori po aiwa. Kutu bandi kure uri mendi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Kuzino tokupa ichirongwa upenyu wedu, our lives. Icho chino tarisa zvatino sangana nazvo mu upenyu, chatino pakurirwa na Jonga Kande Miri, we Studio 7.
Program chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kande Miri West Studio 7 ndiri mu Washington DC nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano re Southeastern Center Trust riri kuchipinge South kudunhu remanikaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita kurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka murukuru edu tabata mukuru wesangano iri vaJeff Mulambo tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo
aiwa tinokutambira ivakandamire
vaMulambo tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuchipinge South uku
tiri kuita maprograms akawanda atiri kuita but mostly tiri kunyaya kuta sensitization yemaGBV programs takatarisa nyaya yemachild to child marriage mafirwo abuse atinosangana nawo nenyaya yechild protection yakare nenyaya iyi yatiri kuita programming yedisability kuchipinge as well as community developing informing the youth nevanhukadzi vacho ndemamwe maprograms atiri kuita kuno kuchipinge
zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda
aiwa zvirongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechinhu chatinonga tichiita as a community organization tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda it's more like a grassroots organization takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita saka munzvimbo zhinji tikasvika kana ward 28 ward 29 ward 27 ward 26 mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyangwa kwanekwa chechechi vazhinji vanoratidza kutambirako vanonzwisa kutanda kwatakaita tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity tichiona machallenges atiri kuona iti grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki tingaita seti ipawo mwanasikana titoo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu
mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanya neekurodzwa kwevana vari vana vadiki zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo
ya ipapo wakandamire ndakatomboona graze time yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasikachidhakadhaka pandakazona tinyaya yemodel 5 yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazvizviitika kune vamwe vanasikana kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita matichers vakandoita zvii tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vane vanga vane chirozo enda mavafunga kuti zvite culture zvekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki at the right time makatomboita red zone muchipinge not South alone but part of the whole district nenyaya ino yemaearly marriage saka itimes provide can be a barrier yes of course like this drought we are seeing now. But in the stage of that, unozotomboona kuti vana vazhinji vanotanga pafomu and vari seeighty school, vanotanga vari fifth. But vanozopedza form four, vanonga vatei. So unozotomboona kuti zvite barrier yepoverty here, tondoona kuti inyaya yemodality, modo yelife, kuti nemajoni joni ari kuuya, this district is close to South Africa, wana wazini wanenda jono uro ma Christmas nipoita gata prize nipoita kakumanya kundororwa tengenda mbidei mkacheta wata ndimiri 2-3 years mire joe ya parara wana wazoka kutuwa gara mutimba
kwa wabereke mruku wanao erenguwa ya kumbota urona au mchigara nao pasi mchinzi kwao matiri yao nukuti kana mbereke achizi wakuti ari kuchikora mutemo kana zvirikuitwa nemwana zvirikunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndoda takatanga tine challenge saka I want to thank exercise grassroots kuti yakatonde tibatsira the whole snore takatoita katoti mapisa committees munzvimbo mapisa committees ano advocate makiri ndekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vakutambira ende vakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhuru kuru yataita nemukuru wesangano re South Eastern Center Trust riri kuChipinge South vaJeff Mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare shondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia Chennai Dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa umu vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta, pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika sindichiona zvazvange zvakaita ndakabatikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati o zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada matakshop. Zvinhu zvakati ti kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundineta ndechekuti kumitsara yedoro doro ifararira even pan doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yavekoi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi panze. Ndakawaonawo ndapindawo mukombi change ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yekisimusi munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara kakwira dutavanhu takananga kumusha. Tanoonawo anambuya nanatete ikoko mazhanje taingonhonga yedu tichidii tichidya chibageo sezvineiwo vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko nenye yekuti kwane sola pane vakakwanisawo kupa pachena sola.
Chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku?
Chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama. Nekuti vamwe vedu vakatisiya munodziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino.
Zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi?
Svondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi yemaavenues. Ndakaona mashura, ndakaona zvishamiso hazvitaurike zvandakaona. Kuedza kurarama asi pane basa. Handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai, vanhu havasisina matyira. zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvainge zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga mitakuye dzevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekunganga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro Chakandi nyanyo kundi shamisa kudezwa kakaitwa mari. Mari ya kadezerwa katatu. Ndakaona kunge sisina kunyatsoti. O, masowe azara. Uchingobuda muni. Ndaunda yedu. Ne tumapoka, tumapoka. Ndakabva pane mapoka maviri. Asiko zvino. Ndakaverenga wanotarika gumi. Nyanga aiwa dzaivepo pane zvandakasiyawo asi ndakazofunga kuti ko vachiriko here sekuru vaya zvikanzi ari sekuru nofunga vakaenda kudotito nekuti hatichavaoni kana paredhio hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuharare Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vePlatinum Sports Academy vange vachishanya muAmerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muAmerica chakapendera rwendo urwu nezuro. Vana vari pasi pemakore gumi nemasere, under 18, vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro cheHoward University, kambani yeTrax Sports Global, uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuAmerica zvinotamba muNational Basketball Association NBA League. Ngatinzwei hurukuro yataita nakapiteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zveform 6 kuGateway gore rino, Ralph Mushipe.
Chokwadi tiri muWashington DC and takainga kuzotamba basketball under Platinum Sports Club together in collaboration with Track Sports. Tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana through sport ekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro.
Semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira, tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana?
Ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira. Ndinovimba kuti ramangwana rakajeka. Ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity. Program attribute iyi zvokubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba, ndishande ndine goal, ndishande ndine target, ndichiziva zvandakada kutaura mune ramangwana.
Ngatitariseiwo kuti mawanawo here mukana wekumbononawo mamwe atingati maNBA games ane mukurumbira munoma?
Yes, ndizvozvo chaizvo. Ndofunga marume zuro takakwanisa kuenda kunoona game reMawashington versus maGrizzlies and yeah, it was a good experience. Ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda. Takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepaTV. So experience yacho yanga yakanaka in person.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana makudzokera ndezvipi?
Zvandingavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichivaonesa vamwe vedu vatinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda ino tichivaudza kuti zvatikaona tichivaudza maexperiensi dzatakaita nezvatikaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane levhu rakadaro. Vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva. Kana ungori nepassion nezvauda kuita uramba vakashinga zveshuwa unosvika kumberi. Mwari anoropafadza.
Kapteni wechikwata chevakomana chebasketball vePlatinum Sports Academy, Ralph Mushipe, ari muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. kana mchida kutitumira tsamba mbozha. Zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Azininga, niri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mnyela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 14 ngumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungisa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi nanhlanu, 15,000, sezibulewe indlala emhlubuleni wezansi emaNdebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, luthi selengezelele inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. I-ZAC isungule amakomiti alwisana lenkohlakalo kunhlangothi zikahulumende abizwa ngokuthi ngama-Integrity Committees. Kwana lo mnyaka izisebenzi zikahulumende ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu, 12,600, ezigoqela abaphathi intambo bakahulumende labanye abakhokheli zisayine isivumelwano se-Integrity Pledge. Umgcinisihlalo we-ZAC umnumzana Michael Reza uthi ukwethembeka kuqakathekile kakhulu ekulwiseni inkohlakalo, okuyikho okwenze babumba isivumelwano lesi. Ingcwethi kwezenotho zona zithi inkohlakalo izaphela kungalungiswa umnotho welizwe njalo inengiselile misebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesikhulumeli sohlangothi lwezakhi unkosazana Simiso Mlevu.
Umlandu weZimbabwe Anti-Corruption Commission kawusiwo okubopha kuphela, silomlandu wokuvikela ukugwelegwele kwele Zimbabwe. So ngesilungu lokho sikuthi we also have a mandate to prevent corruption, and we say prevention is better than cure. So sinomlando wokuvikela njalo sinomlando wokucubungula nokubopha labo abetheswa umlando wokuthi benze i-corruption kwele Zimbabwe.
Sikhangela umnyaka ka-2024, yiziphi izinto inhlanganiso yeZAC esingathi iphumelele kuzo?
Sisungule amakomiti esiwabiza ngokuthi Integrity Committees. Inhloso yama-Integrity Committees ngawokuqinisa ubukhokheli kunhlanganiso lezi. We want to build strong institutions. So besikwenza njani lokhu? Besikwenza ngokuthi siyasebenzisana lenkokheli zakuleyo institution, bakhethe abantu ababathembayo, abantu abaziphatha ngendlela engelansolo emsebenzini, ukuthi laba yibo abakhangelelwe ukuthi babethe imizamo imizamo kumbe amacebo ukuthi ubugwelegwele bungehliswa kanjani kumbe bungenxatshelwa kanhlanganiso. Sisebenze njalo sisenza lokhu okuthiwa ngama-awareness campaigns. sabalele le Zimbabwe yonke sikhuluma ngama corruption eku distributeni kwemhlabathi nge corruption ezikolo kunjalo nje banenge abantu futhi esibabophileyo kodwa enza thanda ukuthi ngikukhulume sile strategy esiyibiza ngokuthi yi asset recovery so asset recovery ngokuthi singacubungula indaba yakho yokuthi kukhona okwenzileyo okobugwelegwele sithole ukuthi ngempela kukhona sisuka sithathe ama properties oyabe uwathengile usebenzisa imali yobugwelegwele so ngikhuluma nje emavikini amathathu adlulileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission isebenza le National Prosecuting Authority bathole i court order eyadismissa okwakuchallengewa ngwaye ngusiba lukhulu Zinara so sithi we want an asset forfeiture order worth over $20 million.
Izakhi ikuyini ekwenzayo ukuthi abatsha bebekwazi ngecorruption njalo labo baphatheke ekulisaneni icorruption bengabe ngabantu abalesifiso sokuthi nxa labo sebekhulile sebengene kwezamabhizimusi kumbe sebesebenza baphatheke kundaba zecorruption?
Kuningi ke esikwenzileyo thina njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sengike ngatsho ukuthi sibe sikhankasa ezikolweni lasemphakathini sifundisana nabasakhulayo ukuba ubugwelegwele bubi kanjani empilweni zabo besikhangele kakhulu thina i-education sector kwezemfundo kuyini okubi okwenziwa yibugwelegwele ubugwelegwele benza it affects the right to education eyomuntu
unkosazana Smiso Mlevu yisikhulumeli sohlangothi lweZAC sixoxe laye ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungule zomnotho umnumzana Stevenson Dlamini.
IZimbabwe kudaba lwenkohlakalo isimo sayo asijabulisi kakhulu kodwa esikunazelelayo ukuthi kulo sithembiso esisuka kuhulumende ekulwiseni udaba lokhohlakalo singananzelela amazwi kamongameli kusukela engena esikhundleni uyaqonqosela kakhulu ukuthi indaba yokhohlakalo ngenye yezinto azijonge kakhulu kubana ziqondiswe njalo siyabona emalangeni la adlulileyo sike sananzelela ukubana ugatsha lwezakhi olilo luqondana kakhulu lendaba zenkohlakalo lobugwelegwele izinikele kakhulu ekulwiseni udaba lolu olubiseli lizwe muva.
Uhulumende uzinikele ekulwisaneni lenkohlakalo kodwa ama-rankings atshengisa ukuthi iZimbabwe ilokhu iphansi nxa sikhangela udaba lolu okutshengisela ukuthi inkohlakalo ilokhu inenge ubona sengathi lokhu kungabe kubangela ekuyini njalo kungenziwa njani?
Uhulumende uyaveza ukuthi uzinikele kulwiseni nenkohlakalo kodwa thina njengabo somnotho nxa sicwayisisa sinanzelela ukubana ukulwisana lenkohlakalo lakho kufuna inzuzo kudingakala ama-resources okuthi kulwisane lendlela zenkohlakalo ngoba zisuka ziphucuke zisuka zibe ngeziguqukayo imihla ngemihla ngakho-ke esikunanzelelayo ukuthi kuyadingeka ukubana le nzuzo yelizwe ikhuphuke ukuze labo abalwisana lenkohlakalo babe lazo izikhali zokuthi bayilwise yikho sibona ilizwe lethu ngathi lokhu eliphansi kuyahambisana lokuthi amandla lezikhali zokuthi balwise inkohlakalo zifuna inzuzo ephezulu.
Abatsha eZimbabwe balalo na lolu lwazi njalo inhlelo eziqhutshwayo ziyaphathisa na ukuthi baluthole?
Bona imizamo ikhona ukuthi abatsha bathole lolu lwazi oluveza ububi benkohlakalo. Kuyadingeka njalo ukuthi kwengezwe amathuba ukuthi babe lendlela zokubana bafundiswe bakhuphulwe ikakhulu kusukela ezingeni eliphansi kakhulu. Asisakhangelelanga ukuthi izifundo ezinjalo ziyeqalela umuntu sekhulile, esikukhangelelayo ukuthi izifundo ezinjalo zivele zihlume lomntwana esakhula. Abatsha balomlando kakhulu ukuthi bavele bafunde ukubana ububi benkohlakalo bunjani kusasa yabo, ububi benkohlakalo bunjani ekubulaleni loba indlela zokuthola impilo njengezibhedlela konke lokubaluleke ukuthi abantu babe ingxenye yakho ukuze labo nxa sebengena kulezo sigaba bengazifici belingeka ukubana benze inkohlakalo ngoba sebefundisiwe ukubana ububi bakhona buhamba kuze befika ngaphi njalo labo kubalimaza njani njengabantu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezenotho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, ube secingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kwezamaphandleni. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe yindlala. Emhlubulweni wezansi yamaNdebeleni osekutshiye inengi labafuyi selimpofu. Ngaphandle kwendlala ehlasele izifuyo, uZulu laye uthi uMangoye uselala eziko. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi yamaNdebeleni selivalile izibaya zenkomo ngenxa yendlala esihlasele. Lanxa ezinye izakhamizi zithenga ukudla kwenkomo ezitolo zithi lokhu akusizi ngoba ziqhubeka zisifa. Kuqhubeka kutshisa njalo izulu alikani endaweni eziningi zeMathebeleland okuzadala ukukhuphuka kwenani lenkomo ezifayo. Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi semawane eGwanda South ugcizelele ukuthi iningi lezakhamizi selivalile izibaya.
Uma kanje nje izibaya sezivaliwe ezinye kodwa lokho zisifa njalo indlala ebantwini ikhona. Indlala ebantwini ikhona, lo mkhathi kawutshenisi lokuthi izulu liyabuya lokhe lingakani. Hhayi, abantu sithwele nzima kutsho ukuthi lo nyaka sifa lenkomo zethu. Lo mnyaka ophelileyo yebo besikhala kodwa kuke kwathi hhayi izifuyo zasilanyana. Abantu bayalamba, izifuyo ziyalamba, amanzi wona sikhulume ngoba izikotsho sezijile. So abantu sebevuka ngo-2 o'clock ekuseni besiyadinga amanzi.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Saziso Khumalo, isakamuzi sevokola yensiza othi sebebasa izibaya ngoba kungasela nkomo.
Inkomo sibili zife lukhano okwesabekayo, ongathule nkomo sibili lezimfu. Abanye izibaya sezivaliwe sibili, akusela ngitsho ngitsho lesilandulo sebeze bebasa lezibaya. Hayi, umumo wakhona kawumuhle.
Izulu alikaphindi ukuna selokhu laseulayo osekudala ukutsha kwezilimo ebesezihlaneliwe, kuthi unkosikazi Khumalo.
Izulu alinanga, izulu lapho ngufefeza kanye lahamba okusasigebhile amagodi nje wasingasela nkomo, sagebha amagodi lawana sabona imfefezo lena sahlanyela kwaphumaphuma sokuchile kakusela lutho. Hayi, isimo sakhona sibuhlungu kakhulu. Kunjiswe useni abantu sebephonguthi daca ohle akusavumi lokuthi wenzeni, akulamanzi akulani, konke kuzima.
Ukansila kawa 13 eGaranemba eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi kakaza ibone indlala engaka selokhu wazalwayo.
Ukudla kwenkomo kulumnyaka kuthengiwe baki, kuthengwa kunjalo inkomo ziyafa ngendlala. Sifa ngendlala ngapha zifit kulobe inkosi ngasibona linizwe. Hayi, inkomo eziningi vele zizakufa, zizaphela sibili ngoba phakathi kwazo zona lezi ezifayo zigcwele amaplastic, zigcwele yonke into. Kwesinye isikhathi uyathola le sola isicathulo iphakathi, kusho ukuthi okuyizinto konke lokhu ukuthi kugayeke kunzima. Kusho vele loba singavela kuphumela ukuthi lini izulu inkomo zizakufa kuyo yonke iminyaka ebekhona. Angibona lo walo nyaka uvele yiumnyaka ozakuba mubi kuyo yonke iminyaka esiyibonile.
Umbiko wethu lengcwethi ezifuyo ugatsha lukahulumende olwe-agritech seGwanda kuliviki umnumzana Atishke Mchema uveza kubana sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 14,435 ngenxa yendlala. Iningi lalezi nkomo zifele esiqintini seGwanda, Matobo, Insiza, Bolilima kanye leMangwe. Umnumzana Mchema ugcizelele wathi isimo lokhu sesibi kulesi sabelo ngoba kungelazulu kanye lamadlelo. Iphephandaba le-Herald libike kuviki edlulileyo ukuthi sekufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amahlanu 50,000 elizweni lonke jikelele kusukela ngompandula. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima luke lwabika phambilini ukuthi inkomo ezingaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa yindlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ake ngitshele usithandekile Mhlanga okwesikhatshana esipha uhlelo lwabomama.
Namhlanje sihlaziya ukuthi eZimbabwe linanze njani udaba lokwenqabela ukuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender-based violence olugqitshwe ngolwesibili kuyonale iviki. Sixoxa lo nkosazana Otilius Manda, umsekeli kamgcinisihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende, eye-Women's Parliamentary Caucus, njalo emela iBulawayo ePhalamende.
Ngiyabonga ithuba lelo ngiselona. Linjani ke balaleli? Ye, umcimbisi ubambile edolele iPhalamende lapho esibe khona lo mcimbi wakusihlwa esikuthi yidina lapho ekade sihlangene khona. Siyibukhokheli kunye lamalunga wonke edalele ePhalamende okugoqela abelunga ledalele ePhalamende ku-National Assembly kunye le-Senate. Lapho ekade siholwa khona ngu-patron wethu umama umongameli wedalele Senate. Okade umcimbi lo ubugoqela njalo umama ophethe ugatsha lwezabomama umphathintambo umama uMtshwangwa kunye lomkhokheli enguye engimsekelayo umama uMebhombowa uchairperson we-Women's Caucus in Parliament of Zimbabwe. Simanyene njalo silamalunga abesilisa okuthiwa yi-Ifoshi abazimiseleyo ukukhuluma ngendaba zokuthuthukiswa kunye lezokuhlukunyezwa kwabesifazana kunye lezobulili kudalele ePhalamende. Labo bebeyingxenye yalo umthimba lapho esike khona lokulontsha engingathi ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lweze-GBV esilayithe khona izibane sitshengisela ukuthi uhlelo lwe-GBV ngaliyaphela lupheleliswe luphele du kungabi ngitsho lo mama kumbe owesifazana kumbe amantombazana ahlukumezekayo. Ngokunjalo ke ibanjiwe sibili imicimbi endawana ezishiyeneyo esabelweni seMathembeleni South lapho esibe khona lalo umcimbi emzingwane lapho kade kubanjelwe khona umcimbi lo ukhokhelwa ngumphathintambo wezegatsha labomama lapho kade sikhona njalo kunye nabomama lamanye amalunga edala lePhalamende lokukhokhela benhlangothi zabomama. Wazoba khona njalo omunye umcimbi wobulawayo empilo lawo njalo ubukhokhelwa ngumama ongumphathintambo wenhlelo zabomama kunye namabhizinisi amancane umama uMtshwangwa.
Njengamabandla ezombusazwe ke bekukhona ebelikwenza ezigabeni zenu kumbe konke elikwenze njengohulumente?
Kuzabelo ezinye nje ezishiyeneyo bekusiba khona kundawana thize engingake ngizilandise ngamabizo engikwazi khona ukuthi amalunga edalele ePhalamende bayibambile leyi mcimbi bekhuthaza omama bekhuthaza izigaba labo mama ukuthi kumele sizimele indaba zokuhlukunyizwa kwethu, kumele singayihluleki ukukhuluma ngakho kubanjiwe kundawo eziningi ezishiyeneyo. Ngingake ngitsho kumabandla lonyaka hayi angikwazi kangako ngoba ikakhulu kumalunga wedalela ePhalamende bekuyisikhathi esinzima, isikhathi sebhajethi lapho wonke umuntu okhangele khona ukulungiselela ibhajethi yelizwe. So ngile themba belingekho kangako ithuba lokuthi omama siyehle sibuyele siyenza ezepolitiki.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Otilius Banda, umsekeli kamgcinisihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende eye-Women's Parliamentary Caucus, njalo emela iBulawayo kuleyo Phalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
ngesizwe okwethulwa nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Angala phuma lendaba Angala phuma lendaba lachona lendaba Angala phuma lendaba Angala phuma lendaba lachona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Igama nguNtungameli Nkomo Namhlanje siseplumtree esigabeni seOsabeni Sixoxa ngodaba lomntwana oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 odlwengulwe ngabantu ababili kuzehlakalo ezitshiyeneyo Umdlwenguli wakuqala ngumfana oleminyaka elichumi lasithupha 16 njalo owesibili ngukhulu oleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 66 sikhuluma nje abadlwenguli laba bayapika emajele ngemva kokufunyanwa belecala kodwa okuzwisa usizi ukuthi umntwana owadlwengulwayo yena osanda kugqiba izifundo zika grade 7 akasaphathekanga kuhle emoyeni lasemzimbeni ngoba usehlala ekhala ngesibeletho Unina ongumfelokazi esingasoze simbethe ngegama ukuze sivikele ingane yakhe uthi soze wabaleka esigabeni ngoba ethwaliswe nzima ngabangakibo bakamadlwengula lo ongumfana besithi wabophisa indodana yabo
umfana wagwetwa 15 years engakwaziyo ke ukuthi useva ngakhe ukhulu wayegwetshwe 20 Ngazwa kuthiwa wayephulelwa 5 wasala le 15.
Wathola ukwelulekwa yini umntwana ngama counselors?
Akazange ethole i-counseling umntwana. Yena nje ngibone esikolo ekhanya eyenze kahle ugrade 7 upasile kodwa yena engahlalahlala nje. Uba lobuhlukumezeka emzimbeni ukhala ngesibeletho. Sehlezi njengomuntu ama-pains all over the body. Ngibona ngani mina uyayidinga i-counseling sibili kakhulu ngoba uthi abanye abantwana bakhe bemhletshe futhi ngakho khona ukuthi wadlwengula
odokotela-ke wababona
esibhedlela wahamba khonapo ezengene kusikani wayesesibhedlela ezengene kusikani kufuze ihambe futhi ku-review mhlaka angisokwesho ukuthi ngu-5 kubengubani January khona next year ilehlolwa
ngasizwa njani umntwana njengoba usithi uphatheke kabi?
Angikwazi ukuthi nginokubika ngithini ukuze umntwana ekwanise ukuthi ethole ukuthi eyikhohlwe le into ingabuyi kumemori yakhe. Ngifisa ukuthi ngabe uyathola nje ukuthi ebe ngumuntu lwana ongaphumula ingqondo, ecabange ngesikolo, engacabangi ngokuhlukunyezwa kwakhe, kodwa esitike kakhulu emabhukwini. Ma iqalisa ukuba le pain leyi uba lokuhlukumezeka kakhulu emoyeni wakhe ngoba uyabe ehlezi ekuthulete zwi eyedwa ukuya uze kulamgcine sokumhlukumeza okuyinto kwakhona
bakhona abanye abangathi mhlawumbe lawe njengomama abantwana awubakhuseli kuhle awubathokomeli nanku umntwana usebanjwe kwaze kwaba kabili ungathini ngalokho
Yena umuntu engatsho njalo ngoba into le ihlale yenzakala mina iphumile ngingekho kodwa kuyikuthi lami ngiyabe ngiyephanda ngingahambanga nje ukuthi ngihambele uNandi kodwa ke ngiyabe ngifisa ukuthi bebekwazi ukuthi into enjengayenaleyo asonto ongayihle komunye umuntu bathi ozele ulomlando asukuthi ma kwehlele mina kuzahlala kwehlele mina ngedwa So kungakwehlela lawe noma ungubani uzele ukuthi wena uhlezi ugadile abantwana ngoba lokufanana lokufa kufanana lesela nje malingena endlini ngizakubeka kanjalo nje
Sibonge unina womunye untombazana odlwengulwe ngabantu ababili ePlumtree esigabeni seOsabeni Abangathanda ukusiza ngokuphathelane lempilakahle yomntwana ikakhulu odokotela labeluleki lingaxhumana lonina kunombolo ezithi plus 263 778 010 993 Ngiphinde njalo +26 3 778 010 993. Tiyani indlebe njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Kuhlelo abaculi bethu lamuhla silomculi werumba ozibiza ngokuthi Ndodana kaMamkandla ohamba leqembu lakhe leGhosted Sounds lapha bephethe idlalade labo elitsha elilesokwe sithi Zindiza Phezulu.
Amigama ngizizwa kuthiwa uPromise Mkandla. Abantu abaningi emculweni sebengazi ukuthi ngiyindodana kaMkandla. Lapho engizalwa khona ngizalwa eCrossgate endaweni yaseWane. Emculweni ngiqala ukucula ngo-2016 njengoba manje leli kulisalade lami lika number 8.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyatholakala khona lapha kuma online stores. Uyatholakala nanoma uthenga kini. Ngimina ngitholakala enambeni ezithi +27 78 236 4 102. Uyakwazi ukungiwhatsapp ngikhona na kuwhatsapp ngikhona ku Instagram yonke indawo na ku Facebook uPromise Mkandla uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli bafowethu, ngicela isandla njengoba namhlanje ngithi kini ngiyabonga ukungikhulisa kweni, sengikhulile kwezomculo. Ngicela isandla lingisapote kakhulu bafethu, lami ngifinyelele lapha engifuna ukuya khona. Ngizokuqhubeka ngilikhiphela izinto ezinhle, nayo ingoma emnandi efikasongo yeye engibona abantu bayijabulela. Qhubekani lijabule bafethu, lami ngithembisa ukulenzela okuhle. Ngiyabonga kakhulu kini balandeli.
Lo ngumculi werumba ozibiza ukuthi Ndodana kaMamkandla ehamba leqembu lakhe leCrossed Sounds. Ngumculo okudlalade labo elitsha elesihloko sithi Zindiza Phezulu. Singeke hlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcweti kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungiswa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe indlala emhlubulweni wezansi yemaNdebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.